Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikumi 16 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vana vemuZimbabwe vanobatana nevamwe muAfrica yose mukucherechedza zuva reDay of the African Child. Panguva iyo kodzero dzevana ava dziri kunzi dziri kumbonyikidzwa munyika nehurumende. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoita musangano kwaMutare, uyo wasiya vakawanda vachiti vamanikidzwa kuenda kumusangano uyu. Vechidiki vanobva kumapato ezanupf, MDC nemamwe vanoungana muBulawayo vachikurudzirana kunyoresa kuvhota. Aimbove mutambi wenhabvu wechikwara cheMawarriors Edzai Kasina uyo anoshaya kuSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vechidiki muZimbabwe vabatana nevamwe vavo muAfrica yose mukupembererwa zuva revana vemuAfrica reDay of the African Child. Zuva iri rinorangarirwa musi wa16 chikumi gore rogaroga. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti kunyanga zvebumbiro remitemo yenyika richichengetedza kodzero dzevana, hurumende haisi kuremekedza kodzero idzi. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Vamwe vechidiki vavarangarira zuva reThe Day of the African Child vachiratidzira zvekuchengetedza nharaunda zvarongwa nemisinde dzimwe nyika iri muZimbabwe pamwe nemasangano akazvimiririra. Mudzidzi weMuglenview 1 Muzvare Lisa Marisau vanoti vafara neurongwa hwekutungamidza vechidiki mukuchengetedza nharaunda dzavanogara sezvo varivo vatungamiriri vemangwana.
Awazara nhasi tinonzwa kufara nekuti vanhu vakuru vari kutipowo mukana wekushokesa kuti matalents edu, nekuti vamwe vanogona kungoti aiwa ava vana havana zvavanoziva, but vanhu vakuru kana vachiti rekognizawo kuti tisu the next generation, the future generation, vachitiratidzawo away yekuti tifambe nayo mugwara mune zvakanaka, zvinhu zvakangonaka, zvinhu zvinofadza.
Mumwe mudzidzi wekuGlenora 2 High School awana mubayiro mumakwikwi ekuratidza zvekuchengetedzwa kwenharaunda Ruvarashe Njanji akurudzira vanasikana vemuAfrica kuti vasazvitarisire pasi.
Semwana musikana wemuAfrica ndinova ndichifara zvekuti nekuti zvonizvo vanasikana vakawanda muAfrica vanozvidzikisira zvizvozvo, tinokundwa nevakomana uye zvatigoni. So ndaona izvi zvisemukana wakanaka sire kuti tikurudzira vamwe vanhu vasikana vemuAfrica kuti vave vachizvitoro palevhel musoro repamusoro kuzvonzvo vanokwanisa kukompitawo nevamwe vanhu.
Mumwe murayiridzi wepachikoro chiri muHarare vaAnton Parkett vati shuwiro yavo muzuva rekupemberera vana veAfrica ndeyekuti vana vese munyika vawaniswe mukana wokuenda kuchikoro kusanganisira vanoshaya.
Tatadza kune vamwe vana vasiri kuenda kuchikoro nenyaya yekuti havana mari dzekuenda kuchikoro, dzingo kuchikoro. Saka tinoda kuti hurumende ingotarisa pane izvozvo kuti every child ngaende kuchikoro.
Asi masangano akazvimirira anorwira kodzero ashora zvikuru hurumende nekusaremekedza kodzero dzevechidiki. Mukuru weZimbabwe Human Rights Association ZimRights vaoke Machisa vati zuva ranhasi harina zvarinoreva sezvo hurumende iri kutadza kuchengetedza kodzero dzevechidiki.
Tikanyanya kutarisa kodzero dzevana tinotarisa chekutanga handei kuchikoro chaizvozvo. Kodzero dzevana vanofanira kuenda kuchikoro kuprimary school nekusecondary school. vachibhadharirwa nehurumende. Kodzero dzevana vakapinda muchipatara vanofanira kupinda muchipatara vowana zvese zvinoita kuti utano hwavo hunge hwakanaka vachiriritirwa nehurumende. Tikatarisa kurarama kwavo chaiko chaiko kuti vawane chikafu, tarisai zvakaita nyika yedu yeZimbabwe. Tese tiri kutambura utano hwevana chaiwo chaiwo muZimbabwe unoti unotonetsa.
Vanoshanda nesangano reU Zimbabwe Trust vaCleto Manjova vatiwo vana veZimbabwe vanofanirwa kusimuka varwire kodzero dzavo sezvakaitwa nevana vekuSoweto kuSouth Africa mugore ra1976. Zuva rethe African Child rakatanga kucherechedzwa muna 1991 pachirangarirwa kuurayiwa kwakaitwa vana vemuSoweto nehurumende yerusarura muSouth Africa muna 1976, apa vana ava vairwira kodzero dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nasi vaita musangano nevatsigiri vebato ravo kusakubva stadium kwaMutare. Asi vanopikisa vari kugunun'una kuti vanhu vakawanda vamanikidzwa kuenda kumusangano uyu. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wanhasi uyu, vaMugabe vambokatyamadzawo vanhu apo vati rimwe gurukota ravo rezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vaSupermandi Wanzira ndivo mutungamiri wenyika.
Takapiwa information center uko na president wedu na minister wedu vaMandi Wanzira. VaMandi Wanzira ndo yatavamba kugura.
Pane dzimwe nguva vaMugabe vange vachimbokanganisawo kutaura vachigadziriswa nemudzimai wavo amai Grace Mugabe.
Ndo zvimwe zviri kuda kuitwa kuno kumaNetherland. Marowanyati kuti marowanyika marowanyati dano.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzai Ruhanya vanoti zvange zvichiitwa navaMugabe izvi munongedzo wekukura.
VaMugabe vava munhu ane makore 93 years. Saka zvinhu zvatinotarisira yatova nyaya yeincapacitation inokonzerwa nokukura.
VaMugabe vativo hurumende yavo inoda zvikuru kubatsira vakarwa hondo yerusununguko, asi pane zvimwe zvairi kutadza kugadzirisa. Vakarwa hondo yerusununguko vari musangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vave makara asionane nebato reZANU-PF sezvo vari kuti vaMugabe vakundikana kutungamira uye vanofanira kuenda pamudyandigere. Mutauriri wesangano iri vaDouglas Mahia vati vaneta nekuvimbiswa zvinhu neZANU-PF pasina chinobuda.
Zvikutaurwa zvese izvi zviri kungoitirwa bedzi nyaya yekuti vakarwa hondo yechimurenga vaite kuti vakwanise kukambena kuitira kuti vanohwina kana vahwina vagaramba vakagara zvakanaka nekusingaperi.
VaMugabe vataurawo nezvechirongwa chakaparurwa nehurumende yavo chekubatsira varimi cheCommand Agriculture vachiti chabudirira zvikuru, uye vakati izano rakauya nemudzimai wavo amai Grace Mugabe.
Pfungwa iyoyo yakatanga yabva kuna mai Mugabe vakaipira kuna deputy kuna vice president wedu vaMnangagwa. Ndokubva vavamba kuiumba pamwe chete takazoipa zita rokuti Command Agriculture. Saka ndiyo yatipundutsa.
Asi mutauriri webato rinopikisa reMDCT vaObert Gutu vanoti nyaya yeCommand Agriculture handiyo yakapa kuti vanhu vakohwe pakuru, asi kuti vanhu vakawanda vakangozvirimira havo vachishandisa mari dzavo.
Vanhuwo zvavo mavillagers vasina kana chavakapuwa nehurumende, havana kupuwa kana mbeu kana fertilizer, asi vanhu vagara vachizvishandira vakarima. Varima kudaro Mwariwo ndokukomborera ndokubva vaita gohwo ririnani. Saka kana vachitaura zvavo zveCommand Agriculture kuti ndo yakasaka kuti kuite bumber harvest, isu tongotorosa munhu mukuru.
VaMugabe vashorawo makambani ekuChina nekusazadzikisa chivimbo chekubatsira dunhu reManicaland apo vaichera mangoda.
Kana iniwo ndine shungu pamwepangu yekuti handai fambiswa murume mukuru ndakabata zibhodhi rinyorwa zecheki risina nevanhu vari kundinyepera.
Vamwe vataura pamusangano uyo mutungamiri weZANUP PF Youth League vakudza ichipanga avo vati vamugabe ingirozi yamwari. Mashoko avachipanga aya ashorwa zvikuru nemwe mutungamiri wesangano replatform for youth development vaClaris Maduku avo vati bato reZANUP PF rinobata vechidiki kumeso. Vamwe vagari vemamutare uye bato rinopikisa remDCT vati vamwe vanhu vanga vachimanikidzwa kuti vaende kumusangano uyu kusanganisirawo vana vechikoro. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Sangano reZimbabwe Human Rights Association kana kuti Zim Rights nezuro rakapeta chirongwa chemazuva matatu chekudzidzisa vanorwira kodzero dzevanhu zvidzidzo zviri pamusoro pekukosha kwerunyararo pamwe nekugadzirisa makakava zvikuru nyika yatarisana nesarudzo dza 2018. Chirongwa ichi chakatangwa nemusi wechipiri muguta reBulawayo chichipindwa nevanhu vaibva muBulawayo makare, muMidlands, Matabeleland South neMatabeleland North. Mukuru weZim Rights vaOK Machisa vanoti chinangwa chechirongwa chavo ichi ndechekuumba musha une runyararo munguva yesarudzo. VaMachisa vanoti chirongwa ichi vachapindawo nacho mune mamwe matunhu ose emunyika uye vanotarisira kuti vari kudzidziswa ava vachakwanisawo kupakurira vavagere navo kukosha kwerunyararo munguva dzesarudzo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Chirongwa ichi hachisi kungotarisa vagari vemumacommunities vanorwira kodzero dzevanhu, asi tiri kutora vagari vari mumacommunities vanotove nezvinzvimbo zvatingati isusu kuchirungu influential positions, zvinzvimbo zvinokwanisa kuti zvibetsere pakushanduka kwakanaka kwezvinhu mumacommunities. Saka vanhu vatakatora kuMidlands, tikatora kuMatabeleland North, Matabeleland South neBulawayo kuti tinyatsobikana tichiziva kuti ramangwana redu kwatakatarisana nakoku kuna kuti kumwe musha une runyararo sezvo takatarisana nesarudzo hombe ichaitwa 2018. Saka ibasa revatiri kushanda navo ivava zvikuru, nokuti vanoremekedzwa kwavari kutobva ikoko kuti vadzise kana kurambidza zvamuchoto vanhu vangakonzera mhirizhonga.
Ivo vamuri kudzidzisa ava vanenge vachibva kumapato api ezvematongerwo enyika? Tichiona kuti mhirizhonga inonongedzerwa kune mapato ezvematongerwo enyika.
Zvatiri kuita apa ndezvekutora vasiri kumapato ezvematongerwo enyika. Vane zvinzvimbo zvinoti vematongerwo enyika kana vari munzvimbo vanokwanisa kuteerera vachiteererwawo. Vanhu vayavaya vane uremera munzvimbo kana kuti mumisha ndivo vanhu vakatora ivavava kuti vauye vazoungana tichidzidzisana kuti zvii zvavangaite sevanhu vane chiremera mumisha yavo yavakagara, takatarisana nesarudzo dziri kuitika gore rinouya. Saka vanhu vagara vane zviremera kudhara.
Vanotarisirwa kunge vachitanga kushanda riini?
Sarudzo dzatotanga vakandemire. Mukatarisa yamapato akasiyana-siyana ezvematongerwo enyika, vatotanga yatingati pachirungu campaign.
Vanga vari mukuru weZim Rights vaOK Machisa vari parunare neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909am, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Yasvika nguva yekuti tichimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bepa nhau reWashington Post rinoti gweta rakanzi riongorore kana mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakaedza kuvhiringa kuferefetwa kwenyaya nechekuita neRussia vaRobert Mueller vanonzi vave kuongororavo mukuwasha wavaTrump vaJared Kushner, vanhu vavo chipangamazano chavaTrump. Darere mosha muindia rawana varume vatanhatu vaine mosha yekuputitsa bambu rakauraya vanhu mazana maviri nemakumashanu nevanomwe mugore ra1993 muMumbai. Varume ava vavanikwa nhasi vaine mosha yekuponda vanhu, kutakura zvombo uye nekuronga zvisiri pamutemo. Vechidiki vemapato ezvematongerwo enyika akasiyana siyana vanoti zvakakosha kuti vechidiki vabvazera vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota uye vavanikwewo vachitsvaga zvinzvimbo zveutungamiri. Mutoro wedu wenhau Taurayishava anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekuziva kuti sarudzo dzegore rinouya dzakakosha sei kune vechidiki vemapato akasiyana siyana kusanganisira vezanu PF neMDC, vakabvumirana kuti vane danho rakakosha mukuvaka nyika uye kuti zvakakosha kuti vechidiki vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota uyewo kuti vawanike vachishuvira kupinda pazvinzvimbo zvakadai sekuva makanzura kana vamiriri veparamende. Nengo ye Youth League mudunhu reulawayo vafundisani Dewa vakati kunyange hazvo zviri pachena kuti vechidiki ndivo vakawanda munyika musarudzo dzapfuura, vechidiki vakawanda vana kuvhota vachitiwo sarudzo dzegore rinouya dzinogona kungofanana nedzimwe sarudzo dzose kana vechidiki vakasazvipira kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota. Vachipindura mubvunzo wekuti sei vechidiki vezanu PF vari kutsigira kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakwikwidze musarudzo dzegore rinouya izvo zviri pachena kuti vakwegura, vadhewa vakati bato ravo rinoona vaMugabe varivo vakakodzera nekuti vachiri kudiwa neveruzhinji.
As a league, we agree on a candidate. If we agree on a candidate,
isu seyouth league yezanu PF tinoyirana nebato redu pamono akasarudzwa kuti akwikwidze chinzvimbo chedu yemutungamiri wenyika. Tinofara nekuve nemunhu anenge ave nemakore 94 kuti ave mutungamiri wedu. Vasingafari vane kodzero yavo yekuti varege kuvhotera vaMugabe. Kana muchifunga kuti pane chakaita kune kuve nemunhu ane makore 94 semutungamiri, inda munonyoresa kuti mugokwanisa kuvhota. Hamungatitaurire kuti tibvise munhu watinoda isu tichimuda uye tichiziva kuti anga achikunda musarudzo dzose dzapfuura.
Mutauriri wevechidiki veMDC Timo Bulawayo vaAlfred Dzirutwe vakakonzera mutauro pamusangano uyu apo vakati vaMugabe nebato ravo rezanu PF vajaira zvemhirizhonga vakati vanobva pachigaro chete kana vechidiki vakazvipira kuvabvisa nechisimba. Vadzirutwe vakati bato ravo reMDC hariite uye harikurudzire zvemhirizhonga, asi vakati nekuda kweutongi hwavanoti ndehweudzvanyiriri huri kuitwa nezanu PF vechidiki vanofanirwa kuzvipira kusangana nemhirizhonga mukurwira kodzero dzavo.
As youths were willing to die for democracy. Sezvo munoziva kuti zanu PF is a very violent party in its nature. Culture iripo ndoye violence. So kuti umire pa street uchiti ndoda kuti zvinhu zvinake unofanira kuziva kuti ucharohwa chete. Ndo violence yanga ndichitaura iyoyo.
Muzvare Natasha Karimakwenda vanove mumwewo vechidiki aivepo pamusangano uyu vakati kunyange hazvo zvakakosha kuti vechidiki vapinde muzvigaro zveutungamiri, vechidiki kunyanya vechikadzi vanotya kuita izvi nekuda kwemhirizhonga yezvematongerwo enyika inowanzoitika panguva dzesarudzo.
Inini ndofunga kuti pane violence too much, violence yakanyanya. Hongu ma youth vanoita violence yacho, but violence yacho ino instigator nani, notanga nani, ndo pane nyaya.
Musangano waNezuru wakaitwa pasi pechirongwa chinonzi Political Cafe, pasi pezvirongwa zvinoitwa nezangano reFriedrich Ebert Stiftung zvekudzidzisa vechidiki zvinhu zvakasiyana siyana kusanganisira zveutungamiri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurayishava.
Zvichakadaro, nengo dzevechidiki dzezanu PF dzinosvika 30 nepfumbamwe dzamiswa pamberi pedare redzimosva nhasi muchinoyi dzichipomerwa mosva yekuchera goridhe zvisiri pamutemo. Vanhu ava vakasungwa mukati memazuva maviri apfuura. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare remuchinoyi muzvare Jesse Kufa vati vechidiki ava avo vati havasevenze vanofanirwa kudzoka kudare musi wa28 Chikumi apo pachatanga kutongwa nyaya yavo. Vechidiki ava vari kupomerwa mhosva yekuchera zvowanikwa vasina marezinesi, asi vose vari kuramba mhosva iyi. Dare rati vechidiki ava avo vanga vasina gweta vakatyora mutemo wemigodhi nezvicherwa. Vechidiki ava vachange vachitongwa vachibva kumba sezvo vasina kubhadhariswa mari yechibatiso. Dare rati vechidiki ava vakabatwa mumazuva maviri vachibuda mumugodhi weEldorado nemapurisa aitsvaka vanochera goridhe pasingabvumirwe. Vechidiki veZANU-PF vakapinda pamugodhi weEldorado mwedzi mishoma yapfuura vachitsigirwa nevakuru vakuru vebato ravo. Mumwe wevechidiki akasungwa uyo asina kuda kudomwa zita rake anoti vanochera goridhe vanenge vakawanda zvekusvika mazana matatu vari pasi pemugodhi.
Vanhute takawanda nekuti ivo vanenge vachiti hazvigone kuti tese vangotirega kuti tipinde ande ndosaka tichizogrupiwa gurupiwa but still nekugrupiwa kwatinoitiwa kune vamwe vanozongopinda nemetsi dzavo vachinovesvika vachiita se vachidarikira vanhu vanenge vakawanda zvokuma 300-400 vanhu vanokwanisa kukwana.
Achiwo vazhinji vanopinda pasi pemugodhi kunochera goridhe mushure mekubhadhara mari yechioko muhomwe kumapurisa manheru vozobuda mangwanani.
Isusu zvinhu zvakaitika ndezvekuti ini ndakadaniwa ini handisiri ini ndandirichi mukati mazvo ndiye akauya achitonditi hashamwari chi kana uchida handichi tinopinda chi shift ndarongerwa chi shift nei nemapurisa ndokuzopinda kwandakaita inini kudzamara ndazvoita se ndazvobatwawo chi ndiri mukati.
Zvinonzi mapurisa airambidzwa kusunga vechidiki ava nevakuru vezvematongerwo enyika asi zvinonzi mapurisa vakamanikidzwa kuzovasunga nekuda kwekufa kwevanhu vari kupinda mumugodhi vachichera goridhe. Vasungwa ava vari kubva kunzvimbo dzakasiyana dzinosanganisira Nkai, Gokwe, Rusape neMount Darwin. Vamwe vevasungwa ava vana vasati vabvezera vane makore 16. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.
Kurwisa kuri kuitwa nemauto eIraq kuti vatore zvakare guta reMosul iro riri mumaoko evarwi vanopfuura mwero veISIS kwave kuda kupera mushure mokurwisana kwemwedzi mitanhatu. Varwi vanopfurikidza mwero ava vakange vaine tarisiro yekuti kana vakabvuta guta reMosul vachazoenda mberi kunotorawo guta guru reBaghdad asi mauto eIraq akavasundira kunze kweguta zvekuti pari zvino varwi veISIS vasara munzvimbo shomanana kumadokero kweguta reMosul. Muchinguva chidiki diki mauto eIraq anotarisirwa kuuraya varwi veISIS vese vasara kana kuvabudisa muguta iri asi pamazuva mashoma asara aya varwi vanopfurikidza mwero ava vave neukasha uye vave kushungurudza vagari veguta iri zvinotyisa. Mukuru weboka United Nations achiona nezvekodzero dzevanhu anoti veISIS vakauraya vanhu vanoita mazana maviri mumasvondo matatu apfuura. Mhuri zhinji pamwe chete nevana vavo vakaurayiwa nevarwi veISIS ava kuchinzizve vana vadiki vaiurayiwawo apo vaitiza nemhuri dzavo vachitsvaka pokuwanda. Vakatumwa nemutungamiri wenyika yeUnited States kutarisa nyaya iyi vaBrett McGurk vanoti vari kushanda pamwe chete nemauto eIraq kuti vachengetedze upenyu hwevanhu uye kuti vakunde varwi veISIS basara muMosul. Aya anga ari mashoko anoratidza pakamira hurumende yeUnited States amaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutapfenyura tiri muWashington DC. Munhau dzemitambo. Aimbove mutambi wenhabvu akatambira chikwata chemaWarriors edzaika sina uyo anonzi Ashaya kuSouth Africa. Vanoziva zvaitika vanoti edzai Ashaya nhasi asi hapana atoziva kuti chii chakonzeresa kushaya kwake. Edzai uyo angava nemakore 42 ekuberekwa akatambira zvikwata zvinoti Capes United, Arcadia neBlackpool ndokuzoenda kuSouth Africa uko akatambira zvikwata zvakati kuti. Studio 7 aina kukwanisa kubata hama dzake kuti tinzwe kuti rufu rwake ruchafambiswa sei. tichiri munyaya dzenhau dzemitambo zvikwata zvishanu zviri pamusoro peCastle Lager Premier Soccer League zvasiyana nemapoints matatu chete apo mitambo yopinda munharaunda yegumi nenhatu. Mutoro wedu wenhau Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zvekwata zviri pamusorosoro izvi zvinosanganisa Dynamos, iyo yanga ichitarisirwa pasi pasi nevakawanda asi yave pachinhano chechishanu mapoints matatu chete pasi pechikwata chiri kutungamira cheBlack Rhinos. Asi vanotevera chikwata ichi vari kuona Dimbare iri pamusoro pemakundano aya mukupera kwemitambo yesvondo rino. Dynamos, iyo yaitatarika pakutanga kwemitambo, yatora mapoints gumi nematatu mumitambo mishanu yapfuura, zvekuti murairidzi wavo Lloyd Mutasa ari kuti zvinhu zvavo zviri kufamba zvakanaka vakatarisana nerwendo rwekuAscot Stadium kugweru kunosangana nechapungu.
Kutanga kwatakaita zvanga zvakaoma zveshuwa, asi nekufamba kwenguva takanga takuona kuti zvinhu zvedu zvinenge zvanga zvaakuendeka kusvika pari nhasi, zvekuti tine tarisiro tichitarisira chinhano chechipiri.
VaEmmanuel Machinya, avo vanobika mimhanzi nemavhidhiyo eDimbare, vanoti vatsigiri vese vechikwata chinoteverwa nechaunga ichi vakamirira chinhu chimwe chete kubva kuna Samaita.
Ngekoti basa rake nderekuti Dynamos itore championship. Hatisi kumbotarisira kuti Dynamos ive number 2, number 3, number 4. Inofanira kutora mukombe.
Asi Dynamos haisi kunowana mapoints matatu mundiro apo iri kupinda muAscot Stadium nechapungu nesvondo. Chikwata cheAir Force of Zimbabwe ichi chiri kubvira moto kubvira apo Rodro Dlakama akapiwa urairidzi wechikwata ichi nekutora mapoints manomwe kubva mumitambo mitatu. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Mugovera, ZPC Kariba vs FC Platinum, Cholocho Pirates vs Chicken Inn, Blauwe City vs Yada Nesondo, Harare City vs Triangle, Highlanders vs Wange. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Mavelas Mhlanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kutaurwa nevatsigiri veStudio 7 paFacebook nepaWhatsApp.
Panyaya yekuti nyakufukura profeti Paul Sanyangore oitwa kafira mberi tombonzwa kubva kuna mukoma Endi Baleni Zimunya, avo vaishanda ivo naprofeti ava.
Ndinoitwa Endi Baleni Zimunya. Chekutanga ndechekuti Pastor Sanyangore is my cousin brother and takakura tese ndokubva pavakatanga ministry yavo taiita basa ramwari. But muchinamata muri mukereke pane paunosvika paunonzwa kuti ini ndakatendeuka ndega handa kutendeswa nemunhu. Pane paunotanga kuti zvinhu zvatiri kuita muchechi muno zvina mwari here kana kuti hazvina mwari, besides even despite kuti munhu ari kutungamirira ndiani wako. So inini I got to a point yekuti ndanga ndakuita mubvunzi akawanda according to what my brother zvavaiita. Zvakafanana nekuti when it comes to prophecy, kana vachienge vachiita ma-1-on-1 kwavanoti kubetsaida kwaiko, kana uchiregister maforms, vanhu vanenge vachiregister maforms, munhu akasvika anoregister zita rake, onyora mafone number, onyora kwaanobva, onyora chii pamaforms, then obhabhadhara mari yake. Maforms iwayo, do you know kuti aitorwa oenda kuofisi ya pastor pasina ari kumbozviona kuti zvizviviti? Then vanhu vomirira vachiti takamirira munhu wamwari 2-3 hours, vanhu vakamirira munhu wamwari kana 4 hours, vanhu vachiita nezvo. Then munhu wamwari votora mafoms aya votanga kukoponora.
Vachipindura zviri kuitika panyaya iyi, mukoma Leonard Gwande Machiridza vari kuti I guess this brother is betraying Sanyangore cause pane pavakatadza kuwirirana. Albel Hindi ari kuti akasiyirei vanhu vachimbobirwa? Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook munotsvaga pakanzi VOA Shona mudzvanya pakanzi like. Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa nezvezuva reDay of the African Child. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau dzanhasi. Vana veZimbabwe vanobatana nevamwe muAfrica pakucherechedza zuva reDay of the African Child. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka ine mufaro ndine wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndekusiyamina Chris Gande.